kurinani asi tinoda kuti zvinge zvichinaka asi kuti zvinge zvichinaka vanhu vari kutarisira kuti ah tai tagona kuti taimprovha otavandudza magarawo maringe nekuwana maservices kwatinonga tichipatakavavimbisa kuti zvinofanira kunge zviripo nenyaya yekuti ncharangarira kuti karibha haine nzvimbo yatinonorarama stereki nenyaya dzekushanyirwa nedzimwe nyika yatinoti tourism zvinhu zvakanokanganisika munguva yecovid iko zvino ikonomi yedu yanga yakati dererei zvachisaka kuti vanhu vazhinji vanetsekane kurarama vanetsekane uyezve kunge vachikwanisa kuti vaunzeve mari yavanofanira kuunza kukanzu inova responsibility yavo inozotibatsira kuti tikwanise kuvapawo maservisi so zvinhu hazvina kunyatso kumira zvakanaka zvinobatsanawo nekushata kwemamiriro ezvinhu munyika maringe nezveupfumi pamwe chete nezvematongerwo enyika yachona zvisina kumira zvakanaka zvinono takanganisawo isuivensi ekagudu takadiki so ndomamiriro atinga takaita zvinhu
zvababata totarisawo kuti zvamuri kutarisira kukohwa muchirongwa chamauya nacho kuno kuamerica ichi ndezvipi muchidini
kuno mukana wekuti tikwanise kuti tiyanani nevamwe vakawanda chekutanga vemuafrica medu sekuziva kwenyu panapa pane nyika dzinodarika makumi mana 40 dzabva muregion yatingati yesubsaharan africa tinouya tinge tiri muno muguta guru rewashington dc so vanhu ava vanhu vasiri kungori vanhu vaenje vanhu vadiki asi vari kuita zvinhu zvikuru munyika dzavo dzakasiyana siyana vari mumatongerwo enyika vari mukugadzira upfumi vari mukushanda mupublic service nenzira dzakasiyana siyana asi vachishanda vachiita zvinhu zvikuru so chekutanga kusangana navo tichiita yatinoti kupanana mazano panzvimbo dzakasiyana siyana chechipiri kuyanana nevari muno muguta rewashington dc sekuziva kwamunoita tine zvizhinji zvekudzidza kutanga sei panyaya dzematongerwo enyika kunopa mukana kuna vose yatingati dhemokirasi chechipiri kuumbwa kuupfumi kunobatsira kuti vanhu vave nemaoposhiniti akafanana yatingati iyo kuwanikwa kwemikana yakafanana nyaya dzedu dzishona asi chechitatu chatinotarisira kunge tichidzidza urongwa huyu hune yatingatiyo pachimucurriculum yakaisvonaka ine zvinhu zvakawanda wanda but zvese zvine chinonodzokera pakuda kunoumba mutungamiri anoshanda navanhu anotita anoshanda navanhu tichitaura mutungamiri asingasarudzi anova an inclusive leader kungange kuri kune zvemabhizimusi kungange kuri kune zvematongerwo enyika nezvimwe zvakasiyana siyana ndo nheyo dzeyatingati curriculum yebasa iri ratakaunganira muguta rewashington dc
ndopedzisirawo ndichitsvaga kuti mashoko enyu kumhuri yenyu yasara kuzimbabwe ndeyekuti kudii movavimbisawo zvipi
tinotarisira kuti patinodzoka kumusha tinenge tawedzerawo mashamwari yedu guta redu rekaribha iguta riri munguva yekukura uye zvaukuri usingaonewo kuti vamwe vakakura sei haukuri usina madzishamwari zvinonzi nechishona zvamunoona usawira unokunda ukama so kuwana masawira kwatichaita kwandichaita samea kuwanirwa masawira kunoita guta redu nenzvimbo dzakawanda dzatoda kuti dziti adresi dzinoda yatingati foreign investment so ndo nyaya dzatinenge tichitarisira kuti tichidzoka kumusha august achitanga zvinhu izvozvo zvinenge zvinenere mugwara tichiumba ukama iwoyo kuti kusvikira tichinowana patinonosvika kukuhwa vision yedu yatakazvipa sevana vekaribha kuti ango mugore ra2030 tofanira kuti vacity tichibva pakuva municipality city iri yesmart city yakakomberedzwa nevanhu vari kuvana nepundutso yatingati yo thriving local community.